Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina, gunyana 22, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Taura kuti tinzwe kuti zvakamira sei, nokuti mamiriro ezvinhu kuno kumusha akanyangara haana kunaka. Nokuda kwokuti iko zvino tiri mukugeda-geda kwamazino, vanhu havana chokudya, vanhu havana rugare, vari kuiswa mumajere, hapana chakanaka ikozvino. Saka tiri kuda kutonzwa kuti tinenge achitaura kuti kudii.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo pasi rose, paine kurudzira yekuti munyika muve nekuyanana kwezvematongerwo enyika nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Sangano reDef Zimbabwe Trust runoita musangano nemapato ezvematongerwo enyika wakanangana nekuti apiwe mikana kune vakaremara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakati Zimbabwe yaita zvakawanda kwazvo mukuremekedza nekutsigira kodzero dzevanhu. VaMnangagwa vakaudza mumwe musangano wavakapinda parutivi pemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York wekucherechedza makore 13 echisungo chekuremekedza kodzero dzevemarudzi kana masangano madiki kana kuti adoption of the Declaration on Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly uye vari kutarisirwa kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Isu senyika tiri nhengo yeUnited Nations, saka gore negore musangano iwoyo unoitiwa. Saka tingangoti zvinenge zvingova mugwara kuti sezvo tiriko senyika, mutungamiri wenyika unenge ariko achizva kuti zvii zvinotora nzvimbo. Saka zvinhu zvagara zvichingoitwa gore negore izvo. Zvatichada kunzwa ndezvaanotaura kuti tinzwe kuti zvakamira sei, nokuti mamiriro ezvinhu kuno kumusha akanyangara haana kunaka. Nokuda kwokuti iko zvino tiri mukugeda-geda kwamazino, vanhu havana chokudya, vanhu havana rugare, vamwe vari kuiswa mumajere, hapana chakanaka iko zvino. Saka tiri kuda kutonzwa kuti tiunenge achitaura kuti kudii.
Tinonzwa kuti vari kutarisirwa kutaura pamusoro penyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe, asi nyika dzakatemera zvirango dzichiti dzakatemera vamwe vakuru vakuru muhurumende. Uyewo nyaya yekuti dai Africa yaiswawo muUnited Nations Security Council. Munotarisira chii kubva munhaurwa iyoyi?
Nyaya yeUnited Nations Security Council inyaya inoda kugadziriswa. Nokuda kwokuti izvo mukaona nhengo dzefirapo dzavanoti permanent members dziyashanu idzo, tinoona kuti magariro anga asina kunaka, nokuti hapana utongi kujekerere kana pasi rose. Nyika shanu dziri idzo dzine zita zvadzinoda, tazoona kuti zvaparira neiko zvinoti zvakaitwa neRussia ichinopamba Ukraine. Nhasi uno pasi rose iri mudambudziko nokuda kwokuti maitiro iwayo anga asina utongi kujekerere kuti nyika shanu chete dzoita zvadzinoda. Saka chinhu chakanaka kuti Africa ive nechigaro chepermanent member muSecurity Council yeUnited Nations. Mubvunzo wamataura wechipiri kuti zvinotarisirwa kuti vaMnangagwa vangataura nezvemasanction. Zviro kwazvo zviri kuitika ndezvokuti tinogurudzira tahurudzurazve kuti iyo United Nations inoda kuti nyika dzizvitonge vanhu vedzinyika havazvitonge muchekerere. Utongi hwejekerere ndo hwakatomirira United Nations. Muno utongi hwejekerere muZimbabwe hausati hwasvika. Asi ndo zvakarwira vanhu veZimbabwe nazvino ndo zvavari kurwira. Saka tinoona kuti zvirango zvakatoiswa nehurumende yeZANU PF yavamunangagwa kwamakore 42 apfuura. Kuti ikozvino tizovana naStudio 7 tichitika ikoko kuona kuti kumusha hakuna rugare hunofanirwa kuvako. Saka masanction akaisirwa vanhu vakavharira kuuya kwoutongi hwechekerere muZimbabwe. Tinotoona kuti pane umwe mupurisa unonzi Matamba wakaiswa iko zvinezvi. Izvozvo izvo ndivo vakazvikonzera kuti zviitwe zvinhu zvakadaro, kwete kuti ivo tingati tomira pana pasi petoti zvirango ndozvirikukanganisa. Zvirango hazvina kuisirwa munhu wese muZimbabwe, vakaisirwa vanhu vanofungidzirwa kuti havasi kubata kodzero dzavanhu notungamirirwa nyika zvakanaka uye vanoita zvouori.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo pasi rose, paine kurudziro yekuti munyika muve nekuyanana kwezvematongerwo enyika nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu atumira mashoko kuvatori venhau achikurudzira kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vabatane mukuunza runyararo munyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati mashoko eUnited Nations kumusangano wakanangana nerusarura wakaitwa kuSwitzerland mwedzi wapera wakaburitsa pachena kuti munyika hamuna kuyanana kwemarudzi. United Nations yakati kunyange kwapera makore 35 kubva urumende zvayakapomerwa mhosva yekuponda munguva yegukura hundi, hapana chati chaitwa kugadzirisa dambudziko iri. Izvi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati zvinodzorerawo budiriro yenyika kumashure kana pasina kubatana. Sachigaro weCrisis Coalition in Zimbabwe vaPeter Mutasa vati muZimbabwe hamuna runyararo.
Nyaya yekunzi runyararo hazvireve kuti tiri kureva kuti hakuna zvombo kana futi dziri kurira, asi runyararo runotarisirwa munyika nderwekuti vanhu vakagara zvakanaka, kodzero dzavo dzichiremekedzwa, uyezve zvikwanisirwa zvakaita semabasa, zvakaita sekutambira mari dzinokwana kuraramisa mhuri, zvakaita sekuwana zvipatara, kuwana nekudzidzira zvakanaka, zvinofananga zvichiwanika munyika. Zvikona kuti vanhu havana mufaro, vanhu vari kumbunyikiswa.
Vaacknowledge Makuvaza vanoshanda neHeal Zimbabwe Trust vatsinirawo vachiti chakakosha pakuunza runyararo munyika kugadzirisa zvematongerwo enyika.
Kuitira kuti nyika zvairi kuenda kumaelection za-2023 pasazova nemhirizhonga ita kuti vanhu vasagadzikana uye vasavhoti murunyararo.
Vamakuvaza vatiwo hurumende nemapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu akadai seNational Peace and Reconciliation Commission neZimbabwe Human Rights Commission neZimbabwe Electoral Commission vashande pamwe chete mukugadzirisa zvinonyanyokonzera mhirizhonga munyika. Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati sebato vanokoshesa zuva ranhasi uyezve vachikurudzira pasi rese kunyanya kune vari kurwisana kuti vakoshese runyararo.
Vose vari kurwisana mukati medzinyika dzavo kana kuti vari kupane kupokana izuva ravanofanira kuti vatondere vachipa mucherechedzo wekuti hapana here dzimwe nzira dzekugadzirisa gakava kana kupokana kunenge kuri pakati pavo pane kuti vazorwisana.
Vatiwo apo nyika iri kuenda kusarudzo gore rinouya vanotarisirawo runyararo munyika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakasanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Mozvare Fadzai Mahere. Mutauriri wekomishini inoona nezverunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC vaObed Kutu vati vabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rerunyararo iri kugweru, uko vati vanga vachikurudzira kuvaka runyararo munyika.
Ripo kuvaka runyararo muchirungu vanoitiyo peace building. runyararo runoda kuti munhu wese ave nezvaanenge achiita maererano nekuuchengetedza.
Vaguti vatiwo vanhu vasabvuma kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika kupeshedzera mhirizhonga. United Nations yakabuda nechisungo chekuti zuva rerunyararo richerechedzwe musi wa21 Gunyana gore rega rega paine kurudziro yekusimbaradza runyararo. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza runyararo, vanhu vakabatana pakuti uri rudzi gupi kana kuti end racism, build peace. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano rinomirira vasinganzwe nevasingataure reDef Zimbabwe Trust nezuro rakaita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika, vakanangana nekuti vezvematongerwo enyika vapiwo mikana kune vakaremara kuti vabatewo zvigaro. Izvi zviri kuuya panguva iyo svondo rino pasi rose riri kucherechedza svondo revasinganzwi reInternational Deaf Week. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weDef Zimbabwe Trust, amai Barbara Nyangiri.
Deaf Zimbabwe Trust iri muboka reDisability Reform Coalition inova mubatanidzwa wemasangano anosvika gumi nemana akauya pamwe chete kuti aone kuti chii chingaitwa kuti vanhu vakaremara vawane mikana yakaenzana munyaya dzematongerwo enyika. Nokuti kazhinji kacho tiri kuona kuti vari kusaririra zvikuru panyaya dzekuparticipata semakansela, semaMP uyezve semasenata. Maposition mazhinji arimo munyika medu, tinoona kuti vanhu vakaremara havasi kuwanika vari imomo. Munyaya dzemezvematongerwo enyika tinoona kuti vanowanikwa vachisaririra. Saka nhasi tachikurukura kuti zvii zvipingaidzo zviri kusangana nevakaremara kuti vaende pamakwikwi aya. Senyika tatarisana nemaelections a2023 ayo atinotarisira kuti tinodawo kuti vanhu vakaremara, zvisinei nekuti vari kuboka ripi kana kuti kubato ripi, vakwanise kupindawo vachivhota nekuvhoterwa pazvigaro zvakasiyana-siyana.
Zvii zviri kutadzisa vakaremara ava kuti vange vachipindawo nekukwikwidza muzvigaro mune zvematongerwo enyika?
SeDef Zimbabwe Trust akaona kuti vanhu vakaremara vanosangana nezvakawanda zvikuru mukuda kukwikwidza nevamwe. Taona zvekare kuti kazhinji kacho muchine rusarura muvanhu. Vanhu vazhinji havasati vazvigamuchira kuti munhu akaremara anogona kuvatungamira sakansela, saMP. Saka zvinhu zvinoda kugadziriswa senyika kuti mikana ienzaniswe. Zvakanaka zvikuru kuti vanhu vakaremara vave varimo muparlamenti vachiitawo mitemo inoita kuti upenyu hwavo hureruke nevevamwe vose vakaremara vanenge vari kunze. Kushomeka kwavo muparlamenti kunoita kuti nyaya dzavo dzisafambe zvakanaka, nokuti kana usipo panzvimbo unoshaya izwi rinokumiririrawo.
Tiri kuonawo kuti iro svondo rino muri kucherechedza svondo revasinganzwi pasi rose kana kuti International Deaf Week. Mungatitaurawo pamusoro pesvondo irori?
SeDef Zimbabwe Trust tiri kucherechedza svondo revanhu vasinganzwi nevasingataure, tichikoshesa zvikuru kuti kana munhu asinganzwi nekutaura anosangana nematambudziko akawanda zvikuru muupenyu hwavo. Zvingava mumhuri chaimo, mhuri zhinji hadzigone kutaura nesign language. Tichibva ipapo toenda kumaservice provider, vazhinji vanobatsira havakwanise kukurukura. Saka tinoona kuti even mucommunity kana kuti muboka revanhu vakaremara, vanhu vasinganzone kutaura vanenge vari pasi pasi nokuti havagone kuzvimirira nekutaura uye kunzwa zvinenge zvichiitika munharaunda dzavagere.
Svondo iri rakakosha zvakadii muupenyu hwevasinganzwi nevasingatauri?
Zuva iri rakakosha kuti ticherechedze, nokuti tiri kuda kukurudzira isusu kuti aiwa, kana munhu asingagone kunzwa nekutaura hachizi chituko. Zvinhu izvi zvinogona kukundwa tikange tataura nemutauro waanotaura nawo.
Senyika Zimbabwe yafamba zvakadii nekusimudzira vasinganzwi nevasingataura?
Senyika taiita progress yakanyanya, tiri nani zvikuru pane pataka tiri 2013. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vakunzwisa pamusoro pesign language, mhuri dzakudzidzirawo tichienda kuma service providers tikuonawo pazvivhitivhiti paTV mitambo izhinji madrama ari kubuda wane sign language ane captions saka tikuona kuti tiri kuita progress senyika asi zvakawanda zvatinogona kuita vanhu vasinganzwi kutaura vachakasarira panyaya dzezvikoro muzvikoro uma havasi kukwanisa kudzidziswa nemutauro wavo havasi kukwanisa kuenda kumakoreji kuti vanodzidzira zvidzidzo zvepamusoro mumabasa vachiri vashoma zvikuru vazhinji vavo vanotengesa mumastreet saka tiri kuti zvinhu zvingazviite zviri nani kuitira kuti vararame upenyu huri nani.
Vanga vari mukuru wesangano reDef Zimbabwe Trust, amai Barbara Nyangairi, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Sangano renhau renewswork rine musoro wenhau unoti nhengo yezano PF inopokanwa nayo nevakawanda vagudzwa nenguni vanoti vakagadzirira kufumura nhengo yeboka rebato ravo rechidiki rezano PF vaSibeth Musengezi avari kupikisa kudomwa kwavaEmerson Munangagwa semutungamiri webato. News 24 ine musoro wenhau unoti sangano rinomirira mapurisa emSouth Africa reSouth African Police Union ratenda kuti rakapiwa mvumo yekuti mapurisa aramwe mabasa. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti inotsvaga runyararo nekugadzikana muTaiwan Strait uye inoramba ichipikisa kushandurwa kwemamiriro nechero divi. Aya mashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro. Mumwe mukuru wenharaunda akazivisa nezuro kuti vanofungidzirwa kuti ndevechikwata chinopfurikidza mweru cheBoko Haram vakapfuura ndokuuraya varimi gumi nemumwe chete vapfumbamwe vachibva kuNiger nevaviri vekuNigeria vakapfurwa kuchamhembe kwakadziwa kumabvazuva kweNiger. Zvizvarwa zveVenezuela zvakaendeswa nendege kuchitsuwa cheMartha's Vineyard chiri mudunhu reMassachusetts nechipiri zvakakwirira dare gavhana wedunhu reFlorida vaRon DeSantis pamwe chete negurukota ravo rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vachivapomera mhosva yekuvabvisa mudunhu ravo muchirongwa chavanoti chine chitsotsi nerusarura. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kupomera magavhana ebato rinopikisa reRepublican Party muAmerica mhosva yekushandisa vapoteri ava muhondo dzavo nevebato riri kutonga reDemocratic Party munyaya dzezvematongerwo enyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paFriends University Dr. Moses Rumano kuti tinzwe maonero avo panyaya yevapoteri ava.
Mukoma Kandemiri, makadi zvenyu. Ndafara kuti nditaurewo pamusoro pezviri kuitika pamusoro pevapoteri vari kubva kuVenezuela nedzimwe nyika dzekuSouth and Central America dziri kupinda mudunhu reAmerica. Vapoteri vekuVenezuela havasi kubatwa zvakanaka nekuti vari kunzi vakabva kune imwe state vachiendeswa kune imwe state. Tiri kuona kuti vakushandiswa setsvimbo pakati pemapato mairi ezvematongerwo enyika anoti maRepublicans nemaDemocrats. MaRepublicans haasi kudaba kuti vapoteri vagare kumastates kunenge kuchitongwa nagavhena akasarudzwa nemaRepublicans kana kuti anova anenge ari pachigaro. Izvi zvinokonzera dambudziko, saka vari kupota vachizoti vapoteri vai vachivaendesa kune mastates anenge ane magavhena akasarudzwa nemaDemocrats.
Chii chamungafunga kuti chiri kukonzeresa zviri kuitwa nevebato reRepublican Party ivava magavhena?
Ndinofungidzira kuti izvi zviri kuda kuti zviitwe zvigokonzera kushaya kumira kwezvinhu zvakanaka nekuti vanonga vachida kuzobatsirwa vanhu ava vanoda kutsvagirwa pekugara, vanoda kutsvagirwa pekudya kana kuti social welfare yevanhu ivava kuti itariswe zvakanaka. Ndinofunga kuti maRepublicans aruda kuti maDemocrats aonewe kuti zvakaoma sei. Saka paakuita kupinda kwezvematongerwo enyika nekuti kusiyana kwekuona kana kuti kweideology yema Republicans nema Democrats kwakukonzera kuti wapoteri wanowa wanochengetedzwa neUnited Nations kutadze kuzofamba zvakanaka. Saka tinoona kuti isusu dai paita kuwirirana zvakanaka apo warega kushandisa wapoterawa sechikorobo, nekuti iwo havachisina bakodzero dzavo dzinonge dzichibatwa zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti magweta anorwira kodzero dzevanhu apindirawo kuti anga achedza kubatsira vapoterawa kana vatami ava. Munoona zviine zvazvinoshandura here?
Nekukonzera kudaro zvazopa kuti magweta anomiririrawo vanhu vanenge vachinetseka fanike sevapoteri watore nyaya yacho kuti vaendese kumatare dzemhosva kuti zvakanaka zviitikewo kune vapoterawa, nekuti havana kupara mhosvaba mukati menyika yeAmerica, asi vari kutsvagawo pekupotera nekuti vari kuti kunyika kwavo havachisina kugara zvakanaka uye upenyu hwavo hwaamunjodzi.
Tiri kuona kuti mitemo yeupoteri muAmerica inenge yasimba zvakanyanya kudarika zvayakambenge iri, zvaakuomesera vatami kana vanouya vachitsvaga upoteri muno. Chii chakonzera kuti paite shanduko iyi?
Munyika yeAmerica tinoona kuti nyaya yeimmigration yakachinja pakapinda waTrump. Wakabva wauya nedemo wachiita havasi kudaba kuti vamwe vanhu wapinde mukati menyika ino uye wazoita mapepa. Saka ndinoona kuti hutongi hwohwo kana mitemo yakaiswa nevaTrump mitemo yakabva yapa kuti zvinhu zveAmerica zvichinje chaizvo, kunyanyanyanya kune vanhu vanenge vachida kupotera mukati menyika ino kana vanenge vachida kuuya kuzodzidza munyika yeAmerica zvakatiomera chaizvo izvozvo. Ndinovimba kuti zvichagadzirisika.
Tingaona here hurumende yemadhemokratsi ichishandura zvinhu izvozvo nekukasika?
Pari zvino ndinofungidzira kuti madhemokratsi angadai achinja mutemo iwoyo, asi zvinotora nguva yakakura kuti zvigozodaro. Saka ndiri kufungidzira kuti madhemokrats ari kuda kushanda nemarepublicans kuti vakwanise kuzochinja mutemo uyu, asi tiri kuona kuti wane kuona kwakasiyana kuti chii chinofanira kutanga chaitwa kuti uye zvakamira sei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa paFrancis University Dr. Moses Rumano vari parunhare neStudio 7 kuKansas muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muchirongwa The Connection, isu sevechidiki tiri kuti dai kuenda kwaita vamunangagwa kumusangano wavaenda nhasi, idzo nyika kana dzichinzwa kuchema kwedu vawana mukana wokuvatora kuvabvunzisisa maringe nemabatiro avanoita vanhu muZimbabwe, maringe nekuchema kunoita vana veZimbabwe, uye maringe nokushungurudzwa kunoitwa vana veZimbabwe kune dzimwe nyika. Nokuti kunyanya vechidiki ndisu tiri kutiza kuZimbabwe, tichitiza nzara, tichitiza nhamo, tichitiza kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemabasa, kushaikwa kwemishonga muzvipatara, uye kusagona kwavo kutungamirira nyika yeZimbabwe, pamwe nokushungurudzwa kwezvisarwa zveZimbabwe nemauto, vasori, kunyanya avo vari kupikisana nehurumende yevamunangagwa. Takanangana zvakare nenyaya yemusikana uyu yokubatwa chibharo navamunangagwa. Idzi nyika dzekunze dzinoramba dzichidana vamunangagwa kumisaro yakafane iyi, ngavagone kugara navo pasi vondwisisa kuti nyaya idzi kana ivo vakapomerwa mhosva wai vakangonyarara vachitadza kukomenda panyaya iyo yavari kupomerwa. Nokuti kunyarara kureva kuti mhosva yavari kupiwa iyo vanoiziva. Saka imi venyika dzekunze dai magona wokutora matanho, zvisinei nekuti munhu uyu ane chinzvimbo chakaita sei, ndokuti isu vechidiki tigofara, tigoziva kuti takachengetedzwa mumararamiro edu, magariro edu, uye neramangwana redu. Dini Obei Namburo ndiri kutaura ndiri paSouth Africa. Ndatenda.
Pamusoro paStudio 7 vashamarari, masara sei zvenyu? Aiwa, ini ndinoda kumbotaurawo pamusoro pemaitikiro ari kuitika muZimbabwe. Kana uchisapota bato rinopikisa rakaita setripc unenge uchitova nemhosva inokwanisa kungotogwindisa mujere. Saka vanhu vetripc regai kupfeka marigalia, nekuti ukange wapfeka regalia ukasungwa uchagara mujere iwe usina mhosva, uchimbunyikidzwa kodzero dzako dzokupfeka regalia yako yepati yako yaunosapota. Maizikale vadai kusungwa, mapurisa anongomanyira kusunga munhu vasina kuongorora kana kuti kuvhunza munhu kuti sei waenda kudivirisiriro nemotokari. Zvimwe unenge uri mugwagwa wakaipa kana kuti mahwindi waya anokwanisa kubhuloka road, vanomira pakati pemugwagwa mahwindi waya nemishikashika yavo obhuloka road, munhu onzvenga hake road achida kuzvifambira nenguva yake. Zvinhu zvisingaongororwi izvozvo namapurisa, asi ungototi uyu munhu wangotosungwa wangotosungwa asina mhaka, pamwe pasina zvaaita. Saka izvezvo kudzi vanhu vanopinda mared robot, mared robot achouya mukatarisisa mumuna naHararo, marod robot waya achasi kushanda, akungoramba kangoita red. Saka ndinotenda nemashoko andataura pastudio 7 ndiri munashe mute ndiri paJohannesburg muMidrand. Ndatenda hangu.
Pakadiko masora se vashamari vestudio 7, tinoda kutaura pamusoro peAmerica. America inofanirwa kutonga utongi huri pajekerere, nekuti America ndiyo musoro wenyika dzose. Saka America kuti isava nyika yakareruka inofanirwa kutonga matongero ari pajekerere, nekuti simba rainaro yakaripuwa naMwari kunange muBhaibheri zvirimwe izvozvo. Saka zvakaita senyika yeZimbabwe inodzvanyira vagari vemuZimbabwe, kana kuti utongi huri muZimbabwe huri kudzvanyira vana veZimbabwe, America inofanirwa kuvhoisa zvinhu zvakanaka zvisingaiti. Inofanirwa kugara ichizviita munyika dzose America kuti ionekwe kuti ndiyo baba pasi rese. Kunangwe zvinoita vana South Africa izvi, America inofanirwa kuvhoisa kuti izikamwe kuti iyo ndiyo utongi, ndiyo ina masimba ose. Saka America inofanirwa kuva neutongi huri pajekerere.
Vestudio 7 makadini? Hai, ndiraiti ndinotenda chaizvo nezvamunoita. Taura nyaya dzinoitika kuno kumusha dzechokwadi, chibatsira vanhu vakawanda nenhamudza nezvinhu zvinenge zvaitika kwavari zvakaipa zviitiwa nevakuru vedu vari kuno. But ndine nyaya yangu yandogara ndichitaura yemari yedu yakadyiwa yevanhu vaishanda kuassociated textiles kadoma 2019. Akapuwa mari yedu neold mutual shure kwekuti tamukumbira kuti atimiririre panyaya yedu. Old mutual yairamba nemari yedu, munangari manaja ikoko airamba nemari yedu, nekuti aishandaisa kuti ndiwe politics yeruling party. Saka taivhundutsirwa zvakanyanya kana tichida mari dzedu. Nombozvinzwa muchitaura nyaya dzekupondwa, dzekupondwa kwevanhu, nyaya dzekubirana kwevanhu. Iyi hamusi kuitaura sei? Haizi yekuponda kanyi, inyaya yekuba yakafanana nedzimwe dzamunombotaura. Kumbira kuti mumboitaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva riri nyararo pasi rose. Sangano Redef Zimbabwe Trust rinoita musangano nemapato ezvematongerwo enyika vakanangana nekuti apiwo mikana kune zvematongerwo enyika kune vakaremara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande.